Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 11, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhutatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerero munyika dzemuAfrica uye kuita kwesarudzo dzakachena.
VaDe Klerk vanga varipo uye ndo vanga vatori mutungamiriri weSouth Africa pakasunungurwa vaMandela. VaDe Klerk ndo vaitungamirira vandudzwo yakaitika kuti nyika yeSouth Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa waFrederick Willem de Klerk vakava mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid vashaya nhasi. Zimbabwe Warriors yotamba neSouth Africa na 9 PM manheru ano kuJohannesburg mumutambo weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 4691. Vanhu makumi matanhatu vakabatwa vaine chirwere ichi uye pavanhu ava pane vana vechikoro makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi. Pavana ava makumi maviri vari kumateveleli South, gumi nevana vari kumasvingo. Vanhu vadaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nezvisere nemazana matanhatu negumi kana kuti 3,408,610. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 2,669,749. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerero munyika dzemuAfrica uye kuitwa kwesarudzo dzakachena kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Magweta anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nemabasa eparamende eVeritas ati aziviswa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti mutungamiri wenyika azoisa runyoro rwake pachibvumirano ichi. VaMnangagwa vakatanga varatidza kuzvipira kutambira chibvumirano ichi kumusangano weAfrican Union musi wa21 Kurume muna 2018. VaMnangagwa vakazopiwa mvumo nedare reparamende muna Kurume 2019 kuti Zimbabwe ive panyika dzinobatwa nezvisungo zveAfrica Charter iyi, asi Veritas inoti zviri kuishamisa kuti sei zvatora makore kuti VaMnangagwa vazvisa runyoro rwavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaZiyambi kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta varisa chigaro vesangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni.
Isu seZESNI tatambira nomufaro mashoko anoti President venyika yeZimbabwe va Emmerson Mnangagwa va saina zviri pamutemo Charter ye African Charter on Democracy, Elections and Good Governance.
Zviza kutarisirwa kubva nhasi zvichienda mberi.
Danho rasara chete ndirokuti mapepa asainwa na president iwawo atakurwe aendwe nawo African Commission kuti Zimbabwe inge iri imwe yenyika 35 dziri kuratifya African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Kose izozo zvakakosha kunyika yeZimbabwe.
Iri danho rakakoshera nyika zvikuru nokuti takatarisa African Charter on Democracy, Elections and Governance. Charter iyoyo inozvisungo zvakatikoshera zvinoti nyika dzemuAfrica inofanira kunge ichitevedzera mairirano nokufambisa kana kuti mafambisirwo anoitwa sarudzo. Izvo zvinorevawo zvakare kuti mutemo wedu yesarudzo, electoral law, inofanirwawo kunge yava kutevedzera zviri mucharter yandataura nezvayo iyi. Zvinoreva kuti maitiro edu achaita sarudzo dza 2023 achaita maby-elections muna 2022 anofanira kutevedzera zvisungo zvemuAfrican charter iyi.
Zvii zvimwe zviri muchibvumirano ichi kana kuti charter iyi?
African Charter inotaurawo zvakawanda zvinotarisira kuti sarudzo dzinofanira kunge dziri dzejekerere, dziri free and fair, uyezve kuti nyika hadzifanira kunge dzichitungamirwa nevanhu vanotora nyika nechisimba vanoita mamilitary coup nezvimwe zvakawandisa. Saka tinoona danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri danho rakanaka, uyezve tinoti kune mutungamiri wenyika dai waro gwaro ravasaina iri rachimbidzika kuti riende kuAfrican Commission kuitira kuti pamaelections aakuya eby-election muna 2022 uyezve neharmonized elections dziri kuya muna 2023 dziitwe zvichitevera bumbiro kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Chimwezve charakatinakira bumbiro iri reAfrican Charter ndorokuti rinoremekedza marights eavo vanoongorora sarudzo, hatingati maobservers.
Vemunyika chete here kana kuti nevekunze?
Malocal observers zvese nemainternational observers. Kureva kuti rakuitawo zvakare kuti basa redu sezvesini rifambe zvakanaka, tichiziva kuti takachengetedzwa nemutemo weAfrican Charter uyezve takachengetedzwa nemutemo weconstitution yeZimbabwe mubasa ratinenge tichishanda tichiongorora mafambisirwo esarudzo.
Gweta varisachigaro vesangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti zvesini vaAndrew Makoni vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbo yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaFrederick Willem de Klerk, mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid, vashaya nhasi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. De Klerk vakatungamira nyika kubva muna 1989 kusvika 1994 uye vakazoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika kubva muna 1994 kusvika muna 1996. Mumashoko kuvatori venhau, sangano reFW De Klerk Foundation razivisa kuti vashaya kumba kwavo kuCape Town mushure mekurwara nechirwere chegomarara. FW De Klerk Foundation yatiwo mhuri yaDe Klerk ichazivisa mukufamba kwenguva kuti vacharadzikwa kupi. Vasiya mudzimai amai Elita De Klerk uye vana vaviri Jan na Susan. Mukusiya nezveupenyu hwaDe Klerk, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi inini vaDe Klerk hatingavatori semunhu asina zvaakaita munhoroondo yeSouth Africa.
Kose muchidaro?
vaDe Klerk vanga varipo uye ndovanga vatori mutungamiriri weSouth Africa pakasunungurwa vaMandela. vadiklek ndova itunga mirira vanduzwe yakaitika kuti nyika ye South Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji tikatarira muchaona kuti basa iroro hatingari rerutsi ibasa guru kwazvo hongu vadiklek vakamboshanda vari pasi pehurumende yeujinyiriri yeapartheid kana kuti yorusarura yemusouth africa asika vakazobetseravo kuti pabviswe vutongi ihwohwo hwevashoma kuchiinda kuno utongi hweveruzhinji
asi zvainge zvakakodzera here kuti ivo navamandela vabatanidzwe pakupiwa mubayiro wekurwira runyararo kana kuti Nobel Peace Prize
regai nditi vaikodzera nezvavakanga vaita mukatarira muchaona kuti muSouth Africa manga makaoma zvikuru sei muSouth Africa manga muchifiwa manga mune mhirizhonga nokuda kwehutongi hwevashoma hutongi hweapartheid hutongi hworusarura saka kana tikatarira isusu kuti vadiklek vakashanda navamandela kuti vahutongi hwohwo hubve pachiuya kwatingati hutongo hworuzhinji muSouth Africa tingati vaikodzera kana takatarisana naizvozvo nokuti vakabetsera kuti kurwisana kwanga kuripo kuve kunopera tingati isusu vaikodzera kunyanya sei takatarisana nedonzo rokuregererana kana kuti inonzi reconciliation mukarangarira muchaona kuti nyange muno muZimbabwe vamugabe vakauya nedonzeroro rokuti vanhu varegererane paya pavaita iwe shamwari wanga une pfumo rako chirigadzira riite gejo nezvimwe zvakadarodaro saka kana takatarira nepfungwa yokuregererana vaikodzera kuti vapiwe mubayiro iwoyo
asi nezvakaitwa navadiklek naivo vamandela mungati muSouth Africa mune kuyanana here pakati pemarudzi tichitarisa zviri kuitika iko zvino
hongu zvinhu zvave nani muSouth Africa pane zvazvanga zviri pasi peapartheid asi kuchine matambudziko zvikuru sei matambudziko ane chokuita nezveufumi ufumi huchiri mumaoko evashoma vazhinji vacho vari vachena izvi zviri kuitika kunyika zhinji dzomuAfrica kuwanikwa kwokuzvitonga kuzere hakuna kuunza rusununguko kunyanya sei rwezveufumi kune vazhinji saka izvozvo tiri kuzviona muSouth Africa asi pari panyaya yokuti pavunzwa utongo hworuzhinji vakabetsera chotarisirwa izvozvi ndechokuti vari mumasimba ngavachishandisa masimba avo kuti zveufumi zvive zvinogadziriswa vana vadiklek vakaita zvikamu chavo hongu pane divi ravo ranga risina kumira zvakanaka asi tingati isusu futi ndingati inini pakuzoshanda kuti utongo hwevashoma hubviswe vakabetsera vakaitavo zvavakagona kuita
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 mashoko kuvatori venhau Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yasunga mukuru wemurewa Rural District Council vaAlois Gurajena nenyaya yehuori pakugovera minda pane rimwe purazi mudunhu reMashonaland East. Vashandi vakawanda vari kutarisira mari dzebonus mwedzi uno neunotevera zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvichabatsira zvakanyanya mhuri dzakawanda uye vamwe vanozviitira mabasa emaoko vanotarisirawo kuti bhizimusi ravo rinenge rave kufamba zvakanaka vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti upenyu hwaoma zvawedzerwa nedenda recovid-19 asi mumwe mudzimai amai Joyce Mupamhirwa vanozivikanwa nerekuti Anti Joy kuchitungwiza vari kukurudzira mhuri kuti dzisungirire mari yadzinenge dzawana zvikuru panguva yekisimusi nekuti panopera zororo iri zvinhu zvinogona kutonyanya kuoma ngatinzwei hurukuro yavaita namavhelasi musanganya uye westudio 7
kuvatirinei mazi zvaya kusvika kudai so vakadzi ngadzidzidzei kungozviti dzikamire icha tichiona homwe dzana baba kuti munguva yecovid yatati zvii zvazviri kuitika uye baba vaibata mari sei nekuti tinogona kupa murume presha kuti ndikuda chakati nechakati chakati pachrismas osvicho kunyatsoziva kuti zvinhu zvasina kumira mushe shanda nebudget yako dzidza zvaunoda iwewe handi kumbarina glasi tichireva kuti chaunodya pachrismasika hachitombogone kuonekwa nemunhu ari kunzo iwe ndiwega unosvipa presha wega saka semudzimai akarongeka akangwarira anofanira kuziva kuti homwe yemurume ake inobuda mari yakawanda sei kana ndaona mari yemurume ange iri shoma ndakutoshanda nebudget yandinayo inoita kuti next year ndigorarama zvakanaka neguri ndisazvipinze muzvikwereseke ndinoda zvifadza nguva chidiki chinopfuura bcause christmas i one day saka kuti uyezve madzimai pamwe pacho chinhu chwatinoda tinogona kutiparadzira nezvimatauriro chaiwo chaiwo ukatoziva kuti murume wako haana haikona kumudza kuti irombe netasha yamari yechrismas haikona kudza murume kuti irombe nekuti haana kutenga kana kuti huku yavo ingapachrismas pamwe makoresi pamwe aisitenga pamwe nekuda kwenguva yatasangana nayoi ndopatadza kuwana mukana wekuti akutengeri tikamuchira zviripo nekuti mangwana anouya next year kuzvinogona kuita zvakanaka tukadzokera pamaiyi saka madzimai ari mudzimba yeyo christmas yasvika kutsikanai nezvami nazvo zvauya nababa vatebo ngatigamuchireiwo izvozvo
ko ivo vana baba vari kunzeuko munoti chiipo
vana babawo vari kunzeuko kana uchiziva kuti iwewe une mari inokwanza temhuri yako ifare fadzawo mukadzi wako haikona kuda kufadza vekunzeuko wemumba yeye mufadziwo kuda nayowo kana mari iripo mukadzi anotsanangurirwa mune zvakanaka wofuti kuti amai mwana mari handina mari ndinayo kana kuti handina kana ari mukadzi andaimba ikamutonzwisisa kuti baba vemwana vari kuti mari havana ichokwado zvavana kune varume masozi ekuti anoti inini mari ndina handina iye ainayo zvake wozoona akuraradza achinodhakwa achikuda kudzoka achinogozha nemafrenzi but muraisiya isina chee zvichiisina zvakakwana vana baba kuti variko vasingatokoshesi maschool fees vana next year ekutevera vasingakoshesi kuti marent ari kuuya next year vanongofunga zvekufara panguva iyoyo saka tiri kuti tisina vana baba nanaamai christmas iri kusvika hatisinoisi nekuti vamweni ndatemana nemapanga vamwe muchairwa nenyaya kuti muda kuedza kuzvifadza ofuti mari kana kuti nezviripo hazvisikukwanisika saka mukadzi ukangozva kuti ai muruma ngwana chakati haana mari yakati saka takushanda nezviripo ivinewo baba kana mawanawo mari kuteera mukadzi wemupachena tofarewo neguri zvakarindana nekuti nguva guri raperaka tofanira kuseleveza takudawo muti mukovhidi tiri vapenyu hatizizvo
amai Joyce Mupamhirwa vanozivikanwa nekuti anti Joy vari parunhare kuchitungwiza naMarvelous Musanganya uye westudio 7 tichaenderera mberi nehurukuro iyi na8 Manheru muchirongwa chewomen's round table iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika America neChina nezviro dzakashamisa vanhu vakawanda vari kumusangano uri kuitwa kuGlasgow kuScotland wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 apo dzakabuda nechisungo chimwe chete pakutsvaga nzira dzekuderedza kusvibisa mweya wekufema nemadhigiri Celsius maviri kwemakore gumi anotevera izvo zvauya panguva iyo nyika dzave kupeta musangano uyu dzichitarisirwawo kubuda nezvisungo zvekudzikisa zvinokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze zvinozokonzera kusanaya zvakanaka kwemvura nemamwe matambudziko chipangamazano chemutungamiri wenyika yeamerica panyaya yezvemamiriro ekunze vajohn kerry vakati china neamerica dzinogara dzichinetsana munyaya dzezvematongerwo enyika asi panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze dzine maonero mamwe mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze muchina vachi zhenhua vakatsinhira mashoko avakeri vachiti pane mukana wakakura wekuti nyika mbiri idzi dzidyidzane panyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze ghana inoti iri kutora matanho ekuchengetedza imwe mhando yetsoko inowanikwa kumawirira kweafrica iyo yave kutsakatika panyika nekuda kwekuparadzwa kwemasango nevanhu sangano rezvekuchengetedzwa kwemhuka reWildlife Vets International rinoti kwangosara tsoko idzi chiuru chimwe chete pasi rose nyanzvi munyaya dzeutano hwemhuka mughana vamei zieka vanoti vave kushanda nemasangano akazvimirira mukubatsira kuti tsoko idzi dziberekane vodzidzosera mumasango Nyaya kusaitwa kwesarudzo dzemabai election dzekutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa kana kushaya yange yatsviriridza vamwe mapato anopikisa zvikuru veMDC Alliance nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende iri kuramba kuita sarudzo idzi maune. Ukuwo hurumende yaipa zvikonzero zvekuti vanhu havaikwanisa kuungana vachiita sarudzo nekuda kwedenda recovid-19 iro rakavharisa zvinhu zvakawanda kwete muZimbabwe chete asi kuti pasi rose. Asi sarudzo idzi dzinenge dzave kuzoitwa kana zvakadziviswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti sarudzo idzi dzingangoitwa musi wa23 kubvumbi 2022 zvakabudirira. Nezuro mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vakaudzawo musangano nevatsigiri vavo kukopa kuchimanimani mudunhu remanikaland kuti sarudzo idzi dzichaitwa mukutanga kwegore rinouya kunyange hazvo vasati vatara mazuva esarudzo idzi. Kune zvigaro makumi maviri nezvisere kana kuti 28 zveparamende nezvimwe zana nezvishanu 105 zvemakanzuro zvisina vamiriri mushure mekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance pamwe nenhengo yezanu PF muparamende nemakanzuro uye kufa kwevamwe vamiriri. Sezvo zvajeka kuti sarudzo idzi dzave mugwara rekuti dzinogona kuitwa gore rinouya kuve mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vachada kupinda musarudzo idzi vari kuti kudii. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoti kudii nemashoko ekuti sarudzo dzemabai election dzingangoitwa mukutanga kwegore rinouya.
Chekutanga chofanira kuziya mhuri yeZimbabwe ndechekuti isu semusangano tanga tisiri kuchema. Asi ndoo mutemo zvaunotaura kuti kana kuchinge paita kuti constituency kana ward munhu ashaika kana kuti abva kana kuti abviswa panoitwa sarudzo mushure memazuva asingapfuuri 9 zvinova kuti 3 months ndoo zvinenge zvichitarisirwa. Saka isuwo tinenge tichiona nekuti hatiraramwe tichitega muno muAfrica kana muno munyika tine dzimwewo nyika dzakatitenderedza kwakaitwa maelections akabudira maelections anga atori enyika yese kusanganisira iupurezidendi chaiwo. Saka tobva taona kwedu kuno kuZimbabwe kubva kwavharisiwa maelections completely zvisina kana dzeti notaura kuti aiwa tinotarisira kuti tichafamba zvakadai tichafamba zvakadai zvaingotiratidza zvega kuti ava vanhu ava vane zvavakananga inyaya yekuti vana vaZimbabwe vasawana mukana kana vasawana vanhu vanovamiririra vanomirira zvinhu zvavo.
Tinzwe kuna vagakanje vagakanje munoti
ndinotenda zvikuru mukoma ende ndowirirana mukoma wangu pavataura kuti kumiswa kwaita maelections papa ine chinangwa icho kwadi papa ine chinangwa. Ndinobvuma zvekare pavari kuti dzimwe nyika dzakaita maelections icho kwadi dzakaita. Isu kuno chatinokoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Isu kuno chataikoshesa kuchengetedza vanhu kubva kudenda. Ndosaka muchiona kuti nyika dzese dzamurudzi dzakaitwa maelections nyika dzese dzamurudzi vaita dhemokrasi vakaexercisa democratic rights vakalusa rights of life. Saka tatiri kupembe pekuti hurumende inototarisa kuti tingaita maelections chirwere chinozospreda kusvika pano uyezve mari yatinofanira kuitisa maelections yacho ko kana tikatenga ino vaccine vanhu vakavaccinatwa. Ndosaka muchiona kuti Zimbabwe iri kuyemurwa nemu first world countries kuti yakagona kubata nyaya dzevaccination. Saka zvaitaurwa napurezident nezuro vari kukopa kuti aiwa tigadzirai kuita maelections vaitaura vakamira padevelopment vaenda kujenia development ndozvinotanga kuapreciatewa izvozvo
vaHlachiwayo.
Chinondinakidza ndechekuti election inosanganisira kuunganidza vanhu, inosanganisira kuti vanhu vaite marali mameeting. Asi marali kana mameeting aimiswa neopposition political parties neMDC Alliance vakatendera vana munzura kuita congress vakatendera maMPs avo kusanganisira ivo vana Munangagwa vacho vacho nanamai Munangagwa vaita marali nyika yese vachitenderera vachiita marali. Havana kana kumira, havana kana one day ravakavhara kuita marali. Vakaita maelections ava vaita macongress kumadistricts kumachimba vaita vachiunganidza vanhu vazhinji. Saka zvinomisamisa sitereki munin'ini wangu achitaura nyaya yekuti vanokoshesa upenyu hwevanhu nekuti vakavhara maelections. Vakavhara kusina kudyiwa neMDC Alliance.
Vagakanje
kuno vanga vanofanira kudyisa mashakiri eparliament chero maMP MDC Alliance esa akadzoka muparliament decision inobudirira ndeyevanhu vane more than 2/3. Zanu PF haifa yakatya kudyiwa neMDC nekuti MDC Alliance haisati yambodya Zanu PF uyezve hatigone kutya kudyiwa nebato risinga existi.
atitoziri kuti pavachaenda kuma elections vanenge vachinzani masvondo apera vaitanzita register for citizens conventions for change. Saka shuwa tingamisa ma elections tichitika kudyiwa nebato risati raronjewa.
Vasachwayo bato renyu hanzi harina zita, munopinda sei musarudzo? Pindurai chinzwi.
Aiwa takataura ndofunga hapana confusion ipapo. Vana veZimbabwe vanoziva vatungamiriri vavo, vanoziva kuti president wavo president Nelson Chamisa. Ndosaka muchinzwa achiti ah ngapinde hake mukomana, ndovanoziva kuti mukomana ndiani. Saka hapana kana confusion. Vanhu vanofamba nemukomana vanozikanwa, vanhu vanoda shanduko muZimbabwe kuti zvifambe vanozikanwa. Saka nyaya leadership haisi kana problem. And if so specific vendo vakataura kuka makaona pazvivhitivhiti pamasaisa vakasiyana siyana vachitaura kuti aiwa tatopedza tatatozoziva kuti tichipira mune next election bato ringe richishandisa rimwe zita. Asi nyaya haisi nyaya yezita, inyaya yeugaro hwevanhu, inyaya yekuti ah totungamira sei nyika. Vanofanira kutungamirira nyika zvava vakatungamirirwa nemukomana anova president Nelson Chamisa.
Vagaga ngemapindurwa apo, pindurai tinzwi.
Isusu patiri kupomerwa kumisa maelections, tiri kupomerwa tichinzi tiri kutya bato rinonzi chii, nekuti hatigone kumisa maelections tichitya bato risati raregista, bato risati ralonja, bato risati raapo. Haugone kuenda kumapurisa ka kunoripota kuti pane munhu arida kundibira kana kuti fesi yake yakafita kuita embavha. Saka tinomisa maelections neusamuchamisa, tinenge tichimumisa nebato ripi kana kuvaimbi chaiko kunonzi Alec Macheso and orchestra mberi kwazvo. Handiti dai vari vefgcc vari kutombotaura izvozvo zviri nani, vanhu vasina bato.
Avo vanga vari nhengo yezano PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanjwe. Manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Sachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri kutamba neSouth Africa manheru ano kuFNB Stadium muSouth Africa nenguva dzepfumbamwe mumakundano emutambo weFIFA World Cup iri kuitwa kuQatar muna 2022. Zimbabwe iri mugroup G uye yakatobuda mumakwikwi aya sezvo isina kana mutambo mumwe chete wayakakunda kunze kwekuita mangange 0-0 neSouth Africa mumutambo wekutanga. Ghana yaita mangange 1-1 neEthiopia mumutambo watambirwa muJohannesburg sezvo kuEthiopia kuine hondo. Kunyange hazvo Zimbabwe yakabuda mumakwikwi aya, nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye vakambotambira Capes United, Baimo nezvimwe zvikwata muPSL vamomoyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti mutambo uyu wakakosha zvikuru.
Blessing, ndakatarisa vakomana vadaidzwa, ndinoona murayiridzi Mapesa ari kuzama kugadzira chikwata chinganotambe zvakanaka gore rinouya kuAFCON. Mutambo uyu kwatiri wakakosha nekuti kunharaunda yedu yekuno kuzasi kweAfrica tinofanira kufamba isusu tichizitutumadza.
Zvinokwanisika seizvi?
Kuti tinyatsofamba tichidaro tinofanira kukurira vakomana veSouth Africa. Uyezve ndinoona kuti nevakomana vakadaidzwa ava vakati wandei vacho vanoda kuratidzira kuti vanotogona, uyezve vanoda kutotamba zvekuti kuti vakwanise kuratidzira kuti vanokwanisa kuenda kuAFCON mugore rinouya. So ndodaira kuti vakomana veSouth Africa vachange vakaremerwa nebhora irori, ende vedu ndotarisira kuti kwanhasi vachatamba zvinodekadza uyezve tinokwanisa kukunda.
Ghana neSouth Africa tingati ndidzo dzasara chete apa dzine mukana wekuenda kumakwikwi aya. Taona Ghana ichiita iyo 1-1 neEthiopia. Semaonero enyu izvi zvinorevei?
Nemafambiro aita mutambo pakati peGhana neEthiopia, mutambo waita 1-1. Chikwata chaane mukana mukuru wekuqualifya iSouth Africa. Ndodaira kuti dai ikangokwanisa kungoita draw, then ikaenda futi kuGhana ikoko yonoita draw, inenge yakutokwanisa kuenda World Cup. This is the closest they can be.
Nyanzvi munyaya dzemitambo vamomoyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ive nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kudzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani litshona njani zilukandaba ulambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party sales to make the party win general elections.
Ivandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle.
No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Ngiyacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika kuyekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdimhlochuma is going to come back home intact. God bless all of you. Nkulunkulani busisi.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kule South Africa bathi makhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe ngolwesithathu, kwatholakala abangamashumi ayisithupha belegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzazakala kungakhathalekile lokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle. Lapho uZulu akhala ngokuthi udla imbuya ngoluthi, umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba, isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Mike Bima uveze ukuba ibandla leli seliqalile amalungiselelo okhetho lapho abakhangele ukuthola amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Uqhubeke esithi abamabandla aphikisayo aweZimbabwe kawenelisi ukumelana labo ngoba eyiwo asebenza lamanye amazwe ukubhidliza umnotho weZimbabwe. Uthe umhlangano abawenze inyanga edluleyo eBindura uveze sobala usekelo abalalo njengebandla.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party sales to make the party win general elections.
Asilungisa amasales awumhlangano ethu. Ugatsha lwe-Commissariat luzaqhubeka luze lube kwazi ukuba ibandla liyanqoba kanzima ngomnyaka ka-2023.
Ubima ubuye wakhuluma ngodaba lwamakampani asebenza eZimbabwe engaphansi kwabantu bakwamanye amazwe emsebenzini efana leyokwemba, amavinkili okulungiswa inwele, izigayo lokunye, kumele abe ngasebenza lesizalwane seZimbabwe phakathi. Ethi lokhu bakwenza ukuze kuqinise uhlelo lwe-indigenization and economic empowerment olokulondoloza umnotho welizwe usezandleni zabansundu.
Zimbabwe, it was a big success. It was then followed by another successful rollout program in the Midlands.
Hamba kubulawayo ngodaba lolu saya njalo enkabazwe, kodwa sasisima silungiselela umhlangano wethu omkhulu, kodwa sifuna ukuba kuqhubeke ngoba amabhizimusi kumele ancede abensundu.
Uphinde wathi indlela uhulumende asebenze ngayo kumalungiselelo langesikhathi semhlanganweni we-COP26 kuveze ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho ngendlela asadinga ukubumba ubudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe iZANU-PF kayisoze yafa yanqoba kukhetho luka-2023.
AmaNdebele bathi idonki ingazala umuntu uma iZANU ingawina, izavotelwa ngubani? Abantu beZimbabwe bonke sebesuthi ngohlupho oluvela kuZANU-PF. Njalo iZANU-PF ivotelwa ngokhokho hayi okhulu. Abatwana bonke 18 and above bafike ku 57 bavoteli MDC Alliance. Yikho ke sibona ngani badlala lesikhathi. Khangelani bona ama war veterans sebelawo iminyaka yonke sebebabopha.
Ingisho kwezombusazwe umnumzana Mike Sigola uthe uncoma uhulumende ngokudinga ukuqinisa uhlelo lolu lokuthi abensundu batholise amathuba kuzama bizimusi.
Kungumbono omuhle kakhulu nxa khona lokhu yiko abafuna ukukuyenza. Kodwa labe sicela ukuthi kungabi lokudlelwana phakathi, kungabi le-corruption. Abe zithi ngama-locals akube ngama-locals, ayikho into bethu ngama-locals sebenikana bona ngokwabo amathenda namakhampani lawo ukuthi berun izinto lezi. Azibe open to wonke umuntu into lezi. Wonke umuntu olemali ofuna ukuyirun ibhizinisi enjengayona le yayenza.
EZimbabwe liya kukhetho ngomnyaka ka-2023 kukhangelelwe ukuba ababadla ahlukeneyo abathengisa uZulu okwehlukeneyo kungaziwa ukuba iZANU-PF ingabe ifuna amavoti loba iqinisile na ukupha abantu amabhizinisi lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu. Kwatholakala abangamatshumi ayisithupha 60 belegciwane le-coronavirus. Phakathi kwabantu laba abangamatshumi amabili ngabezikolweni zeMathebeleland South, kuthi abalitshumi lane 14 ngabezikolo zeMaswingo. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane ezilitshumi lane lengxenye 14,638, kuthi abahlatshwe eyesibili bazinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,862. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Abayizigidi phose ezintathu 2.7 million bengabahlatshwe wonke amajekiseni womabili. Kulabanye abathi kuqakathekile ukuba leZimbabwe libe lamabandla aphikisayo amaningi. Abanye njalo ngabathi akuqedakali okwenziwa ngamabandla aphikisayo ngoba lawo akhanya engelandaba loZulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekela ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi ngesikhathi sokhetho khona kuvele kulamanye aqhuba umsebenzi ofanayo bathi abantu bonke balelungelo lokusungula inhlanganiso abazifunayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Evidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubunjwa kwamaqembu azombusazwe nxa sekusiya ekukhethweni kakusonto etholakala kuphela eZimbabwe, iyatholakala endaweni ezihlukahlukeneyo. Sikubonile eSouth Africa abantu besukuma beforma ama-organizations ukusiya okhethweni lolalolo oludlulileyo. Into etholakala kuzo zonke izindawo ezinjenga kithi ezinjenga ubo South Africa. Yebo kambe ungabe kungandanga eAmerica nakwezinye indawo zaseEurope, kodwa kukhona ukubona eNorthern Europe, eAfrica, eAsia kanjalo.
Uncube uthi lokhu kuveza ukuba abantu eZimbabwe bafisa kube lohulumende kaZulu.
Vele kuqakathekile ukuthi amacembu ezombusazwe abe khona abe manenge, yikho kuthiwa yi-multi-party democracy nxa kunjalo. Angazabe ngu-1,000 angazabe mangaki, akula msebenzi lokho. Abantu bazakwazi bona ukuthi bakhetha wapi, bathanda wapi. Amazwe amaningi ungazibone kulamaphatha amabili alokhe wina. Akusho ukuthi kulamaphatha amabili kuphela, abe maningi kakhulu kodwa abantu bakhethe la bafuna ukuthi bayavotele. Kanti-ke asingakhohlwa ukuthi njengakithi iZANU izaphuma. Nxa engekho lamacembu iZANU vele ingaphuma phela iyasidilike. Kusho khona ukuthi leza bisingeni lesihlalweni yabe isiyodwa kungela ama opposition parties. Kusho khona ukuthi kuzafanele ukuthi aqalwe phansi adalwe kabutsha. njengalokho abengasekho kuyingozi ke lokho emphakathini ukuthi kube lesimo esinjalo.
Abakhonona ngokubunjwa kwamabandla amanengi aphikisayo bathi kukhanya inengi lawo kawala njongo ezicacileyo. Umnumzana Thabani Godlwayo ngomunye okhonona ngokwenziwa ngababumba amabandla aphikisayo amatsha.
Ipolitics ya Africa ngokubona kwami ibulawa yikho lokho ukuthi umuntu avela abayi politician usengenwa yibutsotsi. Usengelwa yibutsotsi ukuthi akasabacabangi laba bantu abamfake esikhundleni abamkhashileyo bebe sefuna ukukapula yedwa abantu ikanti abafuni imali kodwa bafuna ini intuthuko. Sisifiso sami ukuthi ma kuthiwa ngiyavota ngiyaku ballot box ngiyavota ngivotela iqembu endithandayo whether ngivotela izaphu ngivotela iMDC ngivotela izanu kodwa kangivotele iqembu endilaziyo ukuthini lizang bhekelela kusasa kunye labantu abami bekwazi ukuthi abantwana ngabahlupheki isikolo. Abantwana ma kuthiwa ngoba izidingo zabantu vele liyazazi. Abantu bafuna ukuthi babe nezibhedlela, bokube nezikolo, kube nezibhorane emakhaya, lasemadorobheni lakho baba befuna into ezifana lazo nalezo.
Kula mabandla aphikisayo eZimbabwe edlula ikhulu 108. Kukhangelelwe ukuba azafika phose ikhulu lamathumi amabili. Nesikhathi kusenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu. Inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 20 Mfumfu lonyaka, abantwana abane abayizelamani, uZidane Muti oleminyaka engu-6, uZaid Muti ole 11, uAllen Moti ole 13, loZia Moti ole 15, bathunjwe ngamadoda ayisikhombisa ayehlomile ephelele abakhipha ngodli emoteni eyayibasa esikolweni edolobheni lePolokwane eLimpopo. Amapolisa athi laba bafana khona betholakale lamhlanje sekwedlule amalanga angamachumi amabili. Undumiso Chuma oleminyaka engu-18 watshiwa nguyise ezitolo eseduze lendlu yangakibo elokishini leUvel eJohannesburg esiyakela inwele mhlaka 7 Mpandula lonyaka. Uyise umnumzana Nqobile Chuma uthi kuze kube lamhlanje indodana yakhe ayibonakali. UChuma ucela iloba ngubani ongaba lomkhondo wokulonda indodana yakhe ukuthi athintane laye kumakhalekhukhwini eGoli kunombolo ezithi 0739155602. Loba athinte ipolisa eliphethe loludaba enkambeni yeUvel uwarrant officer Mukhetse kunombolo ezithi 0663023364.
So bengicela ukuthi abantu bakaJehova nindingisele ngane picture yona le lapho. Bengicela nalabo abafuqa umoya ngcwele ukuthi let's pray until something happens. No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Ngiyacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajike abuye ekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdumiso Chuma is going to come back home intact. God bless all of you. Nkulunkulani busisi.
Lezi zehlakalo ezimbili kuphela phakathi kweziningi kakhulu ezenzakala kwele South Africa ngosuku. Ngokwesibalo samapolisa bayedlula izinkulungwane ezisithupha over 6,000 abantu abathunjiweyo phakathi kuka 2019 lo 2020. Banengi abantwana phakathi kwaleli nani. Iningi lalaba bantwana litholakala lifile kanti abanye banyamalala kokuphela. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi njengenhlanganiso emele abazali abalabantwana abafunda lokuhlala kule South Africa bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabuhlungu kakhulu ukwenyuka kwezinga labantwana abanyamalalayo lapha eMzantsi Afrika. abanye badodwe sebefile becuyiwe abanye badodwe njalo bebulewe kungaziwa ukuthi abantwana babulawe lwani kuyasikhathaza kakhulu siyadinga siyayiswela imbangela yokuthi sikwazi ukuthi abantwana laba babulawa nje babulawelani kwenze njani ngubani lo muntu onguye singamkhomba ngomunye sithi nangumuntu onguye owaziyo ukuthi kwenziwani ngezithu lezi ezicuywe ebantwaneni
ngokutsho kocwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Institute for Security Studies kwele South Africa abanye balaba bantwana bathathelwa ukuhlukunyezwa ngokocansi kanti abanye bayabulawa kufuneka izitho zabo kwezinye izehlakalo kuyabe kungumbango wabantwana phakathi kwabazali asebehlukene kanti-ke abanye bantshontshwa izikliwe eziyabe zifuna ukuhlawulwa imali ukuze zibakhulule amapholisa wona axwayisa abazali ukuthi baphangise ukubika nxa umntwana esenyamalele loba ethunjiwe hatshi ukuhlala amahola angamashumi amabili lane njengalokho okutshiwo ngabanye ngoba lokhu akusiloqiniso Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo
Kulive Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
FW de Klerk owaba ngokugcina ukukhokhela uhulumende wobandlululo kwele South Africa kaseko. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba uDe Klerk ubuvele endlini yakhe namuhla duzane nedolobho le-Cape Town. I-FW de Klerk Foundation ibika ukuba ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane yamabhaphu. UDe Klerk wethusa umhlaba wonke jikelele ngomnyaka ka-1990 esanda kungena ehofisini kamongameli. Ngokwethula udaba lokuthi sokuzavunyelwa ukuba ibandla le-African National Congress lisebenze okusemthethweni waphinda wabikela idala lephalamende ngesikhathi esifanayo ukuba uhulumende wakhe uzakhulula uNelson Mandela wayesevalelwe entilongweni okweminyaka engama-27 years uDe Klerk lo Mandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize ngonyaka ka-1993 Kenya selivalise inhlanganiso ye-Kenya Football Federation ngenxa yobukhohlakali. Ilizwe leli lithi lizabophisa bonke abacatshangelwa ukuba baqambula imali leyi abayinikwa nguhulumende benza abakufunayo ngayo. Kubikwa ukuba kule mali eningi okumangalisayo iyachaphazwa yinhlanganiso le. Namhla kwele Melika lusuku olwe-Veterans Day okunanzwa abalwa impi ezijiyeneyo. Umongameli Joseph Biden wethekelele emathuneni awe-Arlington National Cemetery lapho afake khona amaluba ethuneni lesoja elingaziwayo elibizwa ngesilungu ngokuthi yi-Tomb of the Unknown Soldier. Abebekubutho abafika 400,000 bangcwatshwe emathuneni la. Bahlonitshwa okumangalisayo abalwa impi ezijiyeneyo zokuvikela ilizwe leMelika. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America.
Ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini ngokhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu kwenzakala kungakhathalekile lemigoqo yabezempilakahle yokuthi abantu bengabuthani bebaningi. Kambe kuzahamba njani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo endawonye nesiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ya ukubona kwami akunanto etshintshayo kuyafana njengensuku zonke. So mina ukubona kwami akuncedi ukuthi khona siye kuma-elections singela ama-electoral reform. Amboni kusebenza ngabe sonke siyabambana sipika akuyiwa kuma-elections ngaphandle kunama-electoral reform.
Nanto udaba mnumzana Mqondisi Moyo ubona ngani lungenziwa na ukhetho?
Ngiyabonga babugande lo
mfowethu moyo hayi lona ukhetho njengoba sicho izanu PF elihlezi intimidate abantu iwina ngokuintimidate abantu ayisoziyekele vele ukuhlukumeza abantu ukhetho njengoba usazi baba uGandhi ukuthina iagenda yethu vele ihlukile lama agenda mhlawumbe abo babu uPeter Moyo lapha beku MGC kule ndlela nje sikhangelele ngayo zowe khuluma ngama reforms it's unfortunate ukuthi MGC bonu babu Moyo bake baba lethuba lokuthi balungisa ama reforms bese sephakathi labo bese sele big sayer no isay yabalayo kathesi ba relaxa so kathesi ku expecta izanu PF isiseli yodwa isithile 2/3 eParliament ukuthi yenza ama reform akusho kuvume nxa usakhumbula ukuthi Jonathan Moyo wake wathi izanu PF cannot reform to remove itself from power vele lokho esingakukhuluma ngokama electoral reforms akusho kube into izane ngayenza ukuthi ama opposition ayikhiphe esihlalweni but ke thina njengemthwakazi Republic Party sizoba lendlela zethu ngoba thina sifuna izwe lethu asifuni iZimbabwe
nanto ke udaba mnumzana Peter Moyo uyakhuluma lapha umfoweni uthi yena laphambanisa nga liphakathi laphana lalungisa ama electoral reforms kathesi kuzaba nzima uthini
likhotho lelo uright kakhulu sangena laphana sayolala especially ngesikhathi seGNU waba liphutha ukuthi bona abantu abahambisa khona ngale sihlaba dalela bakhohlwa ukuthi bona kwini isadaki I think iyatshela umuntu wonke ukuthi bona lingayi kuma-elections balingazanga lenza amaliko kathesi unkosazana uDwane uwile we-United Nations futhi bona yenzana ama-reform so into le yakufuzanga zitshelwa ngabantu abanye abantu abaphandle kufuze sizibonele thina sodwa ukuthi ngaze siwine ngomhlobo wuphi kumbe ngomhlobo wuphi izanu p f iyathi iwinile ingawinanga so into ekhona is to create a crisis ukuthi akunamuntu ozawuya kuma-elections umthakazi la ngabayale bathi vela sifuni sonke siyale laba-independent kanje singabale ukuthi asiyi kuma-elections ezinongokungena ama-electoral reforms amasota kabatshiyane nento lezama-elections amapolisa atshiyane nto zama-elections izac must be independent izbc must be independent kube very objective asifuni ama-elections esimenemene ukusanitiza into ezi-wrong
ye manje mnumzana Mqondisi Moyo wena ukubona njani ukuthi ukhetho lungenziwa akhona amanye amabandla azangena manje kuzanceda ngani
ngiyabonga baba uGandhi ngiyabonga futhi ukuthi umfowethu Moyo uyavuma usebenzisa ibala sisikile elihle lokuthi bangena balala bakhohlwa asuze siyekele thina babudu uGandhi ngoba i-strategy se-MRP vele sehlukile kakhulu kulamanye amabandla iZANU PF siyistarta siyisukisela ngo-1980 iqiniso lithi iZANU PF ayikaziwine ama-elections kusukisela ngo-1980 but iyazifaka isebenzisa imilitary amapolisa izeki njengoba sitsho umfowethu uPeter Moyo lapho soke kathesi izandiyevu ayifuni bantu ezathi batshela ithi yenzani into enje lilalele ngoba ukulalela izanu PF ufana lokuthi njengoba bekhuluma ngokuyisanitizer uyayisanitizer uyayilegitimize ukuthi ayingene kuyadanisa ukuthi abafowethu be-MGC even ngo-2017 sababona bejustify ikhuka mnangagwa i-military coup besiyamcongratulata umnangagwa thina sibona ukuthi uthabela ukuphuma kwamgabe ufaka umnangagwa lezanu yakhe awenzanga lutho ngoba izanu PF is a system enida i-overhaul yonke so ke khonokho kungama-lessons ngitho ukuthona vele izanu PF awusoze udile layo usebenza nge-system yayo ne-operator ngayo ngoba ungenza njalo iyakuginya yikubona yona i-MDC kathesi omoyo benje sebehlakaze baba zimbava ngenxa yokuthi bahlala besanitizer izanu PF mina ngihlala ngisithi aso-political party vele izanu PF is-cult inkolo engalani lokuthi khona ifuna ukuthi abantu bezimbabwe baphile kuhle njani
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Peter Moyo usitshele wena ukubana ngokubona kwakho impumela engaba khona kukhetho oluzayo ubona ngani impumela ezamukelwa yini ngabantu bonke
akuvumeki vela kula kuthi okuyamukelayo lokho yabona ukuthi kula ngo-2008 isezisele e-government of national unity watshaya umuntu so kwabula abantu asifuni konoko ukuthi kona siye kuma-elections sikwazi ukuthi kona abantu abazabulawa unnecessarily we are not in a war so into ekhona yikuthi khona izanu PF kathesi bayavuma ukuthi ama-electoral reforms they are necessary so ngibona ngathi kube siyenze khonoko sivume ukuthi kona siye ayenze singavumi ukuthi kona abe ngama-electoral reforms aza kuyenza izanu yodwa ngoba bangaziyenzela abakufunayo
Umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elamaWarriors lise South Africa sikhuluma nje lilinde umdlalo wanamhlantambama lapho elidibana leqembu lebafana bafana umncintiswano wesibaya sika Group G okudinga amaqembu aza kuyadlalela kumidlalo yezizwe zomhlaba yenkezo ye World Cup okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe kalisenalo ithuba lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano weWorld Cup uzaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Kodwa ophethe isikhundla sikamqeqeshi wamaWarriors uNorman Mabheza uthi bahlose ukuthatha yonke yomithathu imiklomelo namhla.
Kule mpumela emithathu etholakala emdlalweni wenguqu, njalo sidinga enye yakhona ekudlaleni kwethu, kodwa injongo yethu ngeyokuthi sinqobe. Iqiniso elikhona ikuba bese siphenduke saba umthathu uzwa, njalo kumele leso simo siguquke. Yikho ke kumele sibophe ziqine ukuze sithole impumela ezasenza lathi sizizwe singabantu abalesithunzi.
Iqembu leZimbabwe yilo elijele amanye amaqembu engalanini yemiklomelo kusibaya sika Group G lo mklomelo wodwa eliwuthole lize libe ngutshikile obhanqa 0-0 lele South Africa ekuqaleni komkhankaso. Ngemva kwalokho linqotshwe nge-1 kanyanga le-Ethiopia kwimpumela edale ukuba ube ngumqeqeshi weqembu lesizwe uTrap Golokarosich alahlekelwe umsebenzi. Isikhundla sikalokhu asithethwe ngumapeli ezawezibambi esidukini isikhathi iqembu leZimbabwe linqotshwa nge-3-1 ngeleGhana khona liweleGhana. Kwathi emdlalweni wesibili leqembu elifanayo odlalelwe esikodlweni iHarare leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanya. Ngemva komdlalo wanamhla iqembu leZimbabwe lizemukela ele-Ethiopia ngensonto mhla zili-10 kuyona le inyanga kaLwezi okuyabe kungumdlalo walo wokugcina kusibaya sika-Group G. Iqembu elizaphutsha lihlezi phezu kwengalane yilo elizadlulela kusigaba esilandelayo somkhankaso lapho kuzaxekwa khona amaqembu ali-10 abe eqede imidlalo yezibaya ezibengalani kuthi azaphumelela lapho yiwo aza kuyamela izwekazi laseAfrika kwele Qatar ngomnyaka ozayo. Komunye umdlalo wesibaya sika Group G odlalweni namhla emini iqembu leGhana lele-Ethiopia abe ngutshikile obhanqa 1-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lenziwe umthwalo olula kabi liqembu lezivakatshi elaseBangladesh elinqobe ngama-wicket ayi-2 emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-1-day international oqhutshelwe enkundleni eQueen Sports Club ngolwesithathu ekuseni. Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola amaranza ngama-40 lathoba 2 kuma-overs angu-23.2. Kuthe iqembu laseBangladesh seliphendula liphangela kuthelela amaranza ngama-40 lathoba 1 kuma-overs angu-10.4. Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawo uzakuba khona mhla zili-13 kuthi wesithathu njalo ngokugcina uzakuba khona mhla zili-15. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani besikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZanu PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzenzakala kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Abazali beZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela kwenu Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.